ya ichokwadi ndagamuchira runhare ranga vachindiudza kuti vaAmos Kumire vanova ivo sachigaro vechidiki vomutanana weMDC timu dzaka East varohwa manheru ano aya nevanhu veZANU-PF.
Izvi zvinhu zvichangobva mukuitika izvi, pangadaro pane ufakazi here huri kuziva kuti chikonzero chaita kuti paite mhirizhonga yekuti varohwe ichi?
Pari zvino tingati tichakamirira kuti mukoma Amos vachona vange vachikwanisa kutaura, nekuti pandafona handina kukwanisa kutaura navo tichibvunza kuti chinyatsokuitika, nekuti chinhu changu vachikwanisa kuita chete basi pakuri kungochema vachiratidza kuti munhu arorwadziwa.
Pari zvino panga patoitwa here urongwa hwekuenda kunomhanyira kumapurisa kuti vabetsere nenyaya yacho?
Ya, utungamiriri hwomusangano hwatumira vanhu kuti vaende kundovatakura vagonoenda police report kuti vakwanise kurapwa.
Ndokekutanga here mumwaka uno uyu wakatakatarisana nesarudzo kuti vanhu vange vachisangana nekurohwa kudai?
Ya, tanga tisati tasangana nedambudziko mwaka unoyu kurohwa kwevanhu, uye tanga takatarisira kuti kuda vanhu veZANU-PF semashoko arikutaurwa naPresident vamunangagwa kuti ngatichengetedze runyararo, ngataita mhirizhonga, tafungidzira kuti pada vachagona kutevedzera mashoko iwavo. Vada tiri kutishamisa kuti nhasi uno chaishaiye vachingopedza kutaura mashoko iwavo tabva tasangana nezvakadai kudzaka izi.
Zvino makatarisa kuenda mberi, hachisi chirwere here ichi chaakutokura chichatozokonzeresa kuti nyika yese zvipararire?
Ikaucha yavo, itsika yavo vanhu veZANU-PF, asi tanga tichifunga kuti da vachashanduka. Zvino tiri kuona kuti zvinhu zvaramba zvichienderera mberi, ndoona zvishungu zvichizoshungurudza vana veZimbabwe especially kuno kumasvingo pasarudzo dzegoro rino dzatakatarisana nazvo idzi.
Mashoko enyu wose wechidiki ari mune zvematongerwo enyika kune vamwe vebato renyu nevemapato amunopikisana navo maererano nekurwisana uku?
Mashoko angu ndianoti ndogara ndakakurudzira vechidiki kuti aiwa isinga tiege kushandiswa tichindoponda vabereki kana tichipondana pachedu. Peace chinhu chakanaka zvikuru sei isu vanhu vanogarisana, nekuti politics dzinouya dzichipfuura, asi isu tinogara muzvipo zvedu nekusingaperi. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti aiwa ngatisiyane nemubata yemhirizhonga, ngatikurudzire runyararo munzvimbo dzatinogara kuitira kuti patinosvika sarudzo dzedu inga zvakachena pasina mhirizhonga.